manzira ndandakaita ndekuti pane inquiry yanga ichiitwa kuda kunzwisisa kuti Mai Mugabe vakawana here PhD yavo pachokwadi sezvo vanhu vachiti vakaiwana within 3 months. Saka vamwe vanga vachiti kuda zvaitirwa kuti inquiry iyoyo isarambe ichienderera mberi.
Asi pane zvabuda zvacho, maona sezvanga zvakakodzerawo here kuti vakwanise kunzi vapedza PhD?
Chabuda iko zvino iabstract yavo nyika yePhD thesis yavo yakaona. Munyorerwo yakaita wakanaka, vanhu vazhinji vanga vachiti ivo vari kushamisika nekuti Mai Mugabe vanga vanyora sei zvinhu zvakanaka kudaro. Asi inini chandaona ndechekuti kuri kunzi ndivo vakanyora thesis iyi, chandaona ndechekuti vakasarudza topic inenge yakavapusira ivo kana kuti yakavarerukira, nekuti basa rezvenherera ibasa ravanga vagara vachiita. Panhau yekuti vakanyorerwa here kana kuti havana kunyorerwa here, izvozvo evidensi yacho inenge yavafanira kurakidzwa nevakuru vepachikoro. Chandinoona kunge chingadiwe kunzwisisa kuti munhu akanyora akapedza here PhD yake, vanenge vachifanira kuratidza kuti student akaita iyo yatinoti proposal kutanga. Kuti munhu aite PhD anofanirwa kuva nebachelor's degree. Saka panofanirwa kurakidzwa kuti Mai Mugabe panguva yavo yekuita PhD vakanga vane bachelor's degree. Zvinofanira kurakidzwa zvekare kuti vaive vane master's degree. Vakatora maclasses ivo mudepartment resociology vakapasa. Zvozoratidzwa izvo kuti ivo vakaita proposal yavo, vakadefenda proposal yavo ikabvumirirwa nekomiti yavo kuti ienderere mberi. Chandisina kunzwisisa pada zvinhu zvakasiyana kuZimbabwe, endaona sekuti pakangolistwa supervisor mumwe chete, it seems like ndiyo standard. But zvinenge zvichida kurakidzwa kuti komiti yevanhu vakagara pasi vakatarisa thesis iyoyo vakamira sei. Thesis yacho pachayo, nekuti ndaitarisa yose, ine 192 pages, which is quite standard for a PhD thesis. Asi pane mamwe masections ari kurakidza kuti akangodzurwa kubva paintanet. Asi kana pane masections akadzurwa kubva paintanet, iyoyo inenge isiri mhosva yestudent, inenge iri mhosva yevanhu vakapasisa PhD yacho. Saka panofanira kurakidzwa kunzi pane vanhu vakaiverenga vakaipasisa. Nemamiriro ayakaita thesis yacho uchingoiverengawo online, hatione pane kuti tingati uyu student, ndanga ndisingazivi kuti student yacho nanzi Grace Mugabe. Ndaigona kungoti ndiyo standard yemathesis, because tikatarisa pane thesis yavachiwenga yakabuditswa mwedzi yapfuura, yakanga ine madambudziko mazhinji kubva pamaspelling, magrammatical errors zvakangodaro. Nepamwe mathesis atinoona achibuda kumayunivhesiti ane maproblems mazhinji akadaro, kadai ndanga ndisingazive kuti iyi ithesis yaGrace Mugabe. Ndaingotiwo istudent anyorawo thesis yake ndongosumudzawo mibvunzo yangu yandinenge ndinayo kuburikidza neresearch yaaita.
Ko, sezvatora makore akawanda kuti inge ichiburitswa kuti veruzhinji vakwanise kuiona?
Iri nyaya yekuti thesis yazobuditsirwe nhasi zvinosiyana. Kune mamwe mayunivhesiti munhu anobvumidzwa kuisa thesis yake paembargo kwe 3 years kana achida. Kana abvumirana na supervisor wake, anogona kuti inini ndapedza thesis yangu asi handisati ndave kuda kuti ive public. Munhu anogona kudaro nekuti pamwe anenge achida kunyora bhuku. Saka vaya vanenge vachida kunyora mabhuku vanogona kuti ndikaisa thesis yangu public, ndinozoshayiwa mapublishers ebhuku rangu.